namhlanje olibalisayo uGibbs Dube.
A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you this Thursday, the 30th of December, 2021. I'm your host, Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. This last Thursday of this year, we are broadcasting from home because of the COVID-19 pandemic.
Yes, and today Marvelous will be taking a roundup of what happened in 2021, also looking at projects which women are doing in the country during this COVID-19 pandemic.
But first, let's take a look at what the Ministry of Health says are the current COVID-19 figures in the country. As of yesterday, there are 2,107 new COVID-19 cases which were recorded yesterday, and unfortunately, 27 deaths. And as we know, to date, there are over 4 million people that have been vaccinated against COVID-19 in the country. Although the country is hoping or was hoping to reach herd immunity of 10 million by the end of this year, but with tomorrow being the last day, I don't know if this is going to be coming true.
Yes, Mark, and just talking of yesterday alone, Zimbabwe had 2.1 new cases and 27 deaths. And
as you said earlier on, we will be taking a look at some of the projects that women have been conducting during the difficult pandemic that has seen a lot of people staying at home and some organizations not being able to carry out their awareness programs as they were locked down during 2021. So we'll be taking a look at some of those issues, and then also just looking at the good side of it, that some people did actually were able to conduct some projects despite the pandemic.
Yabonge Mavelasi, kulabo abasanda ukusixhuma kathesi namhlanje kuhlelo lwethu lwe-Live Talk, Women's Round Table, sikhangela-ke ezehlukeneyo ezezibheda lonyaka. Sikhangela ukuthi kuyini kahle-kahle obekuphethe abantu ngalo umnyaka. Kuningi-ke okwenzakeleyo ngawonalo umnyaka ka-2021, okunye abanye bengathi kuhle, okunye abanye bengathi kubi. Sikhangela nje ukuthi ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abantu asebehlatshiwe ijekiseni yokwenqabela lo mkhuhlane we-COVID-19 balutshwana, ayisibona abade bebakhangelela ukuthi behlatshwe ukuthi befike leli nani umgwazo wabo abasebevele bewutshiya. Kodwa yena-ke uhulumende ngokwakhe uthi amanani abantu asebehlatshiwe-ke ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 selifike sebesedlula inkulungwane, singathi thina izigidi ezine, i-4.1 million, kuthi labo-ke asebabhubhayo selokhu umkhuhlane lo waqalisayo bona-ke badlula inkulungwane ezine, kukanti baningi-ke bayidlula amakhulu amabili, inkulungwane ezingamakhulu amabili-ke asebehlaselwa igciwane le-COVID-19 selokhu laqhamukayo. Yikho-ke siyathi kukhangela lokhu nenhlelo eziningi ezehlukeneyo eziqhutshwa ngabesifazana ngalesi isikhathi. Esililalele-ke lithiye indlebe sixoxane sonke. Mavela.
Ayiwakho nawo bashangova kuphinda mushirongwa chedu, nasi semswechina wokupedzisira December 30 mugore rino ra-2021, tingati tichange tiri kutarisa isu zvakatarisana nemadzimai mugore irori ratiri kukwanisa kunge taakupedza, tichiona kuti pasi rose nezimbabwe tadongorera mugore ra-2022. Tinoona kuti gore rino ranga rakaoma madzimai mazhinji vanga vari kuchema chema vachiti ivo mabasa anga asingabatiki, uyezve kune avo masangano anomirira madzimai vanga vari kutaura ivo kuti havana kukwanisa kunge vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti vaende ivo vachinokurukura nevanhu pamusoro pekodzero dzavo nezvimwewo pamusoro penyaya iyo yedenda recovid-19 nekuti takaona malockdown achiitwa zvinhu zvakawanda wanda zviri kuitika munyika tichitarisa zvakare mamiriro akaita denda iri recovid-19 munyika pari zvino bazi rezveutano rinozivisa kuti pane vanhu 2107 vakawanikwa vachibatwa nedenda iri recovid-19 nezuro munyika uyezve 27 vakawanikwa ivo vachishaya kubva kudenda iri nezuro wakare tinoona kuti pane denda itsva kana kuti yatingati variant itsva iri kunzi Omicron iri kunzi iyo iri kubatsira vanhu vakawanda panyaya iyo yecovid-19 asi tinoona zvakare kuti bazi rezveutano rinozivisa kuti pane vanhu vanowanikwa ivo vachisvika 4.1 million nekudaudzira vawanikwa ivo vachibayiwa nhomba iyi yecovid-19 uyezve vanga vari katarisira ivo kuti vachakwanisa kubaya vanhu vanosvika ivo 10 million kuti vawanikwe ivo vachivabaya panyaya iyi yedenda recovid-19 saka ndo zvinhu zvatichange tiri kutarisa kuti zvakamira sei pari zvino asi ndiri kufara nokuti tabva taona munyarikani wedu wokutanga vari kubva pazimbabwe apo tinokuchingamidzai nemufaro anti joyi
ndatenda zvavo
nyatitaurirai vanhu kuti ndimi ani vangada kuziva uyezve kuti muri kupi
allright inini ndinoitwa Joyce N Mpamirwa kana kuti anti joyi rinove zita rangu rebasa ndinowanikwa kuzimbabwe tichigara kuchitumbiza ndo kwandinogara uye tine magroupu atinawo akanzi zviri mudzimba naanti joyi anosvika ivo 30 atinodzidzisa madzimai kugara nana baba mudzimba tine magroupu ekubika tine magroupu ekutsvaira mudzimba uye tine peji redu rakanzi anti joyi zimbabwe takange tine rakanzi anti joyi zim but rakahekwa hatichakwanisa kuwanikwa ikoko taakuwanikwa isusu kune rakanzi anti joyi zimbabwe ndo rataakushandisa pari zvino
mukati tsananguroo tiri kunzwa muri kutaura zvinowanikwa izvo zvichirwadza chaizvo nokuti makamboya pano paprogiramu tikataura vanhu vakafara chaizvo pamusoro pezororo rekisimusi asi iyo zvinezvi tatarisa zororo regoredzva tinoona vazhinji vanofara vanoda kuti vadye nevamwe vavo vachiita zvakaidi zvakadii zvii zvamungakurudzirawo madzimai tozodzoka panyaya yekuyekwa kwepeji renyu
allright inini chandinongokurudzira mudzimai ndechekuti usati watanga kuti ndode kufara ziva kuti unoda kufara kusvika papi ndava kunde kumbe kufara kunokonzeresa kuti iwe uzopinda mudambudziko kana kuti uzoratidza kuwirirana nevari pedyo newe nai saka kana taakunopinda zvemugoredzva rataakunopinda i vamwe vanoda kupembera nenzira dzakasiyana asi semaondero angu inini zvakangonakazve todzokera kunyaya yedu yekrismasi iya kuti zvakangonaka semudzimai kuti uone kuti mumwe wako ane mari yakadini uye tinokwanisa here kufara kusvikira palevhel ratiri kuda isusu saka pane pamwe pokuti kana utaakunopinda ikoko ngatidzivei kuti homwe dzedu dzakasimba zvakadii kuitira kuti vana vari kunovhura zvikoro uyewo vana baba pakare pakare paya pari kana mari iripo fadzai mudzimai wenyu hakuna umwe anomufadza ngaafadzwe nemi baba ndo mukana wacho kana iripo mufana kuti atotenda mwari tapinda mugore zvatiri kufanira kufara nemhuri baba ivei pedyo kwete baba unoda kunofara nemafrends kunze mudzimai achisara akavharirwa nevana mukadzi ndewenyu baba ngatifarei pamwe chete nai asi kana pasinawo mari mudzimai ngaanzwisise kuti baba havana mari pamwe krismas zvichida makatengerwa zvihuku mukadya nevana mhuri ikafara ndo zvakange zviripo kana pasina panyuyei tombomira ndava zvikoro zviri kunovhurwaka ndava hatizombope takakubvunzai mabhuku evanai makadya pisa pisa haitenge bhuku remwana pisa haidzose bvutsu dzemwana dzekuchikoro mwana aenda kuchikoro bvutsu yakashama kumberi ndava mai vaida kufara pakrismas nepanyuyei handizvo zvinoitwa nemukadzi akarongeka mukadzi akarongeka anoziva homwe yake kuitira mangwana anouya musi wa1 ziva kuti mamwe malendodi anenge achida mari dzavo dzekudini dzerend iwe unenge usina kuti ndakadya mari kukrismas zvinoda kufunga izvozvo
tiri panyaya iyoyo pane here zvatingazviye zvamunokurudzirawo mabhajeti mew amungati mhuri dzingabika panguva yegoredzva
sekuti isusu tinonyatsoziva kuti baba havana mari pari zvino nai unongobikawo huku yako imwe chete nemupunga wako wotenga kabheji rako nekarisavadyako $2 zvinhu izvozvo hazvigone kusvika kana $10 Andizi ndizvo. Saka ndozva unokwanisa kuti iwe nemhuri yako nemurume wako mudya muri pamba pamwe chete. Ndozva tinokwanisa ndozviripo. Saka hatisi kuti isusu kudya zvinhu zvinodhura sereki. Ndozvinhu zvinoita kuti kinyuye inakidza hazvisirizvo. Pamwe pacho tinogona kutodya fishi yedu chai kutobika fishi yedu neraisi redu vana votodya vana votopembera ndava chinodiwa nevana ndechekungoti vangozvari nhasadyo raisi adyo nyange rajairika zvavo kuti unongobikawo zvinyowani izvozvo zvishoma zvawawana izvozvo kuti nyuye yacho ikunakidze hatindi vakadzi vanopiwa pressure neumwe mukadzi kune vakadzi vari kupiwa pressure kuti waona mai vepa next door apa vari kudya chicken ini vari kuita sei vari kugocha vari kudini upenyu hwavo iwe bvitikana nepako ipapo ndava ndobva wakapiwa namwari upenyu unongochinja mangwana njivewo saka tiri kuti isusu pakubika kunobikwa zvakasiyana siyana even ukabika sadza rako nebhizi yako adumba harina glazi hakuna unoziva kuti wadyei panyuye hakuna kana pasina ngatiregedze kumanikidzira vana baba sababawo ungavhawo ungavhawo uchishandawo pano nepapo ukauyaoneka huku mukadzi wotambira ukauyaoneka bhifi kauya nako mukadzi wotambira tongokanga kanga mhuri dzedu dzodya tofara tiri pamwe chete kwete kuti baba vanongonzi pese aiwa handina zvinogona kurwadza mukadzi kuti muri babarudzi saka tiri kukumbirawo kuti vedu wee nekashoma katina kamina kweikako ipai mudzimai wenyu anogona kutsvaga tsvaga kahuku kake neka neturaisi vongobika dumba rina glazi mudikani unogona kudya machicken four uri one but paunofamba hapana anozviona kuti wakadya nyama yakawanda sei unongoonekwa uri iwewe saka usazvipepereza zvinhu zvisingaoneke pachena
ko pane here dzamungati nhuna dzamuri kuwanawo dzichibva kumadzimai panguva ino yezvero renew year uye zvieni zvavaisangana nazvo
pazuva rezororo vana amai vanombochema asi tinozongodzoreredza vana amai vari kutivo vana baba vanonzvenga nzvenga pamba tinenge tine chishuwo chekuti chiswere tese asi vana baba miramba chaiyo inotsvedza havabatike vanenge vachingofunga shamwari ipapa pakutaura kuno kuna baba vanogona kunge vakatonditarisa vane nguva yakareba vachiinda neshamwari kunogocha bhati havana kana musi one wavakabhotiwo mudzimai wangu regei timbonogochawo paserapo kahuku kedu hazvirevi kuti kuenda kubhawa ndokugocha kwega kune nzvimbo dzinogocherwa dzakanaka dzisina vanonwa doro saka pamwe pacho madzimai ari kuchema kuti vedu wee tete tibatsirei varume havachatione vakungoona shamwari isusu hatichaonekwe pouya zverimwe dambudziko madzimai ari kuti iwo vana baba vari kuomera mari pamwe pachona anenge atori nayo mari asi asi kuda kundibuditsira ine mudzimai wake anoshuvira kuti upa musikana wekunze vatinoti masmall house vaya vanonopiwa mari voita zvavanoda pamwe pacho vamwe vanenge vakatosevha nhamba izvo asi tokurudzira kuti kana uri mukadzi akangwara hausevhe nhamba yemunhu ari kudanawo nemurume wako nekuti unogona kuona zvinokubata unogona kukundwa kugeza ugochema unogona kukundwa kupfeka munhu anogona kumira mastaira ese usingagone saka kazhinji jirita nhamba idzodzo saka vari kuti vana baba vari kunyanya kupa vanhu ivavo mari isusu tisina handiti muri kuzviona saka pamwe pacho tiri kuti vana baba tinozviziva kuti kushaya kunowanikwa asi chiregawo kuve munhu anobva apuwa kushayiwa kuita shayiwa yokwamushayiwa une seinemu hazvigoni baba nekashoma kaminako mirai mirai mhuri ifarewo muwanewo nguva yekudanana nemudzimai wenyu kwete kungofunga kuti vakadzi vari kunze chete ndo vanodini vanodananiwa navo varimo mai vane taimu yekuda kuzungamirwa sababa nababa nemurume wavo kuti zvinakidze ndo dambudziko riri kuchema chinyi vakadzi futi vana baba vamwe vanodhimanda chikafu asiri kutenga chikafu baba vanouya vachiti ndine nzara asi vasina kutenga kamuriwo kekuti mukadzi adini abike zviri kurwadza madzimai izvozvo mai ndopo wotsvaga muriwo mugadheni iwe pamwe pachona unenge wakutonyara kubuda panze pegadheni bati baba vakadya mari yese pakrismas vasina kurangarira mhuri vazoona tika mari kayakapera vodzoka zvekumba hadziva tete zvinotirwadza pakuti murume anodzoka oti ndibikire chakati nechakati achinatoziva kuti akabuda achisiya mhuri isina zvakakwana saka ipapowo ndo dambudziko rimwe ratiri kusangana naro kuti madzimai anoda kuonekwa ipapo vana baba mari inonaka muchidya pamwe chete nemudzimai wenyu kwete kuita zvisoziso muchidya nevari kunze mokanganwa mhuri yenyu
asika arichijoi vamwewo vana baba vari kuchemachema vachiti madzimai anyanya nedandemutande pese pese munhu anenge ari pawhatsapp kana kuti pafacebook vachitedza magrupu nemagrupu apo munopabata sei muna 2022
kana uchinyatsoonawo kuti uri mukadzi akarongeka mukadzi ane dzinodo dza 5 zvinoremawo kuti uswere pafacebook uswere pawhatsapp 24/7 kuswera uno online kunge hembe dziri pawaya kana hembe wani dzinotaimu dzekubviswa dzikana dzichinge dzavoma dzinobva iwe uri munhu kudziya singakwanise kuvhopa WhatsApp. Unoona mukadzi mukuru ana nguva yekubika, anopisa poto achitarisa antijoi paFacebook nepaWhatsApp. Pane time ndinoda kutandara, pane time ndinofanira kurespekta zvemumba mako. Ndava kana wakurambwa kaina ndiri kuzokumirira kai. Ini ndinoramba ndiri kuno ndava zvangu ndiri kuita. Iwe uri kuita here? Ini ndiri kukudzidza kuti uite zvakanaka. Saka kana murume wako achigumbuka nekuti iwe unoramba uri paWhatsApp, chibvawo paWhatsApp. Murume aone time newe. Pamwe pacho munochema kuti hatidiwe, hatizonzwai. Murume achoshayamuka kana mukadzi akangotsikidzira kudai. Kune vakadzi vane dambudziko regai ndikubatsirei. Vane system yekuti mwana chaichira achibvunza hurume kana kuti tiwa. Asina time yekuti anyatsowana nguva yekutaura nemwana ndava mai vari paWhatsApp, mai vari paFacebook. Ende time yemukadzi iyoyo anonyatsoziva kuti ndapuwa $2 yemuriwo ndiwo muriwo wega uri munhumba. Opisa poto iyoyo ari paWhatsApp. Umwe achandotenga dhaka redhora kumuriwo wedhora anzi utenge muriwo $2. Zvinozova zvinhu zvinonetsa mumba vana vakupadzwa nepaveji baba vachipiwa yakawanda. Ndava baba vanenge vachizonda siya mari yemuriwo wakadidi? Wakawanda. Saka zvimwe zvacho madzimai shanda nezvauinazvo. Kuswera paWhatsApp kana paFacebook zvakanaka kana uri wega. Vati kana uine murume asingazvida ari kuchema kuti ndedwe mudzimai ndoitawo kudini ko ari kutokoshesa WhatsApp neFacebook kudarika marriage. Vanhu vakadaro ndivo vanozochema manje. Ende vanhu vakadaro vakuchema havachemi vachitaura dambudziko ravo kundaisikira paWhatsApp no. Vanotongwa kuti murume wangu aura, murume wangu adai. Vati waziva here chakonzera kuti murume wako akutize? Watsvaga here chikonzero chakonzera kuti murume wako adini wenewe? Kana murume wako asingadi WhatsApp asingadi Facebook. Itawo zvine limiti, ziva time dzekupinda paFacebook. Unana mukadzi mukuru 12 midnight ari papa paWhatsApp. Uri kuitei ipapo? Murume akarara, murume achiridza magwiti. Umwe wacho naachodika nanguva nemurume ari kuchiridza nebhoti akanda pindira vanhu mameseji. Mameseji akosha kudarika mireji yako. Zvimwe zvinoda kuongororwa, zvimwe zvinoda kungwa kufunga semunhu wemukadzi. Unogona kuchema uchiti Mwari mandirasa, iwe uri wega uchatadza kushandisa pfungwa dzako. WhatsApp neFacebook yakanaka zvisingaite, but inoda nguva nekufunga kuti umwe wangu ari kuti chii, umwe wangu akamira sei, ari kuzvida here? Pamwe pacho nyangwe asichizvida wega imboona chaini yekutamba nemurume wako, imboona chaini chaichai yekutamba nevana, uchiita mahomework nevana, kwete kungoti zvese unongoti sisi itai, sisi itai. Murume anodzamara aona kukosha kwasisi kudarika ini.
Aiwa mashoko makukutu chaizvo. Aiwa ndicho itombosvika panyaya yamataura nyaya yepeji renyu zvakafamba sei?
Alright, inini peji rangu zvakaitika ndezvekuti ndakahekwa, but vanhu vakandiheka vachona handina kuziva because vakangondiisirawo link. Saka inini ndakangobaya linki riyaya ndobva ndahekwa peji rangu. Saka ndakatsvaya nepandinogona kuripota kudii kudii zvese zvakaramba kusvikira ndatozocreata rimwe. Saka ikoko kwachonawo vaitumirawo zvavanotumira, but mukutumira kwavaita zvavanotumira izvozvo vanhu havana kunyanya kuzvifarira. Saka vanhu vakatanga kunditsvaga ndokubva ndawana simba rekucreata rimwe group. Ndacreata rimwe page, sorry, ndacreata imwe page ndokutanga kuiadvertisa. Ndakadvertisirwa nevanhu vakawanda chaizvo ndokubva ndatanga kudini kubhusta ndobva ratanga kurezi nezvitaura kuno tato 22,000 followers. Ndozatovepo basa riri kutofamba hatisi kumira. Munhu anogona kundiheka zvake, unogona kundiheka page but haugoni kuheka chipo chinenge chiri munhu kana muromo, haugoni kuuheka. Ndo zvatiri kuchiita tioti basa pamberi. Kunyange ndakahekwa asi ndakavhura rimwe page ndiri kutopfuurira mberi.
Very interesting there, Auntie Joy is just telling us about some of the issues that women in Zimbabwe are bringing up, especially during this festive season. She's saying that a lot of women are complaining that, you know, they are not having enough time with their husbands, because sometimes the husbands prioritize going out during this time to have drinks with the boys. But then I also posed the question that, you know, there are some women, when we have these programs on Let's Talk with Atikurukure, some men who also complain that a lot of women during this 2021 were spending a lot of time on social media instead of attending to the family issues. So she went on to just explain that it's important to put barriers and time limits on how much time people spend on social media and also prioritize their family. She was also saying that, you know, January is coming. So even though there is, you know, the big day tomorrow, New Year's Eve, people should have fun, but also put aside money for school fees for kids in January.
Yebo, marvelous. Amazwi enkuthazo lapho avela komunye umhlonitsha wethu u-Auntie Joy weZimbabwe, yena osichasela ke ngengxaki abantu ababhekana lazo ezindlini ngenxa yokusebenzisa ke kwama-cellphone lapho ukuthi umuntu uyahlala ke ku-WhatsApp engasanakaleli muli kumbe umkakhe esetshona khonapho kuphela. Ngakho uyaxwayisa ukuthi hhayi abesifazane begcine esinye isikhathi bekhulume labo mkabo And Marvelous says, we say that we'll also be looking at some of the highlights on 2021, like she and Joy also did mention that WhatsApp was one of the other issues that were affecting, you know, marriages and families, children, husbands, wives, all that affected in. We'll also have some of the topics that we that were kind of trending this year. And there was the third one, remember, of the 15-year-old girl who died while giving birth, and there was also the best violence. So I will start, we did talk to Mr. Tembi Soyoni, we like him in our show here, Mark, who did explain that as women, the women affairs ministry, they are concerned about that, and they've even engaged the churches in Marangi so that they honor, you know, the girl child rights and stop the child marriages. Right, so what I'm going to do, Marvelous, for now, we are going to play the interview and the which we had with Minister Simpson. It wasn't simply an interview because he stated the objectives that they will do going forward. So it's not like it's something that was just talked about and then stopped. She's saying they will do quite a lot to make sure that they get achieve their objective on what happens. So let's listen to her.
Okay. kuluhlelo elizoxoxelewe yini kumbe bazisukumela phansi abazali bathi ngcono sisebenze lesikolo lomphakathi ukuthi abantwana babe lesikolo.
Ngokuxoxisana njengezakhamuzi ukuthi kade lokhu kungahamba njani, abanye basuke kudobha bathi yiwe thina sili singakusebenza lokho, bakhona abanye abazali asebekusebenza. But njengona ngisitho kuba nobunzima-ke ekuhlanganeni umoya onalowo kumbe isifilo ukuze uthando lonalolo olokwenza izinto ezinjalo ezokubisela abantu abethu esikolo lukhona ebantwini. Okokuhlupha-ke khathesi i-COVID ukuthi asihlangane labo sukuthi abantwana kabasaya isikolo, sazisenza okuthiwa operation bambi umntanakho. Wena njengomzali iba neqiniso ukuthi ugeki ukulayo uyakwazi ukuthi ungaphi ugeki, uye enkunini uhambelo bani, uye emfuleni uhambelo bani, uyathokoza yini vela khona ngale. Akulaloye muthu yinokunothisa yona njengomzali ukuthi ungani mntana uhlobile ukuthi sekese ubambisane
yebo. Ke lapho ke besikhuluma ke nomhlonitsho unkosikazi Sithembiso Nyoni, yena ke obesichasisela ke ngenhlelo abazenzayo eMbire eMavange lapho abahlala lenduna labo Sobhuku ngokuzangla kwabantwana. Ye ingxoxo le asiyikhuluma ngalo Sithembiso Nyoni kuphela. Sithembiso Nyoni futhi umela inkayi North Italy le parliamente engowebandla lezanu PF. Sakhuluma njalo lo Barbara Tanyaniwa OMDC ku Women's Assembly layo watshengisa ke ukungahlaliseki ngodaba lolu
njengokanjalo abomama OMDC sithi thina siyangena kuhlelo lwe-16 days of activism against udlakela kumbe i-gender based violence, udlakela phakathi kwabesilisa nabesifazane, kungabe ngabantu abathetheleyo, kungabe kusemsebenzini, kungabe kusemgwaqweni, kungabe ifemini lapho kuhlangana khona obaba nabomama, kumbe sithi khona kuba khona emzane. But singakhangela ukuthi sikhuluma ngenxayo ingabomama ikakhulu ngoba udlame lolu kumbe udlakelo lwandi ukwenziwa kubomama ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi phela omama ngabantu ababunjwe kani babuthakathaka naturally. Omama ngesintwini kube bizakuthiwa ngabesintwana because abantu abawekhi bebelive ukuthi abantu iculture itsho njalo amasiko ethu. So yisesikhulu ukuthi sivikele omama thina njenge-MDC sibuye saphuma nendimba yethu thina sikhangele i-gender based violence ukuthi yiyo ebangela ukuthi omama bengatholi abakufunayo bikithi ku-politics, bikithi emsebenzini, bikithi ema-church, lokhu esikubiza ukuba i-gender. But sikhangele ukuthi i-gender based violence i-barrier to gender equality. So sikhangele ukuthi udlame lolo lungaphela. I-gender equality siyananzelela ukulingana kwamathuba kuyabakhona ngenxathi abantu basebehloniphana, abantu babengasayinisani bebengasenamsebenzi okuthwalenwakomama bebekwasenazikhundla ukuthwala ezinye zabobaba. Bonke omama labobaba babesebela amathuba alinganayo ngoba ukuthi kuyabe sekungasena udlame lolo kumbe singathi udlakela.
Lithi abesifazana bebandla lakho bayahlukuluzwa, sokungcono yini kumbe lokho kunjengakuqala?
Engathi kathesi sikaboni kukhanya abantu sebesazi ukuthi ngoba into ehlala sikhuluma nge-16 days zisandekile, kodwa thina sakuthatha ukuthi into leyo kumele ibe ngiyo nsuku zonke 365 days. So nsuku zonke siyakwazi ukubula ama-chat groups whereby ukuthi yabona obaba bethumela izinto ezithembisa omama kumbe ezihlambalaza omama kumbe ezihisa omama. Thina okwethu especially mina njengomuntu olwela omama esikhulumeni zabomama, umsebenzi wami ngokuthi sifundisane sifundisela bona ukuthi hhayi lokhu akuyisikho, lokhu ayisikho, lokhu ayisikho, kumele siyenze so, kumele sibambane kuhle, kumele sihloniphane. Lakhona kanye ukuthi babe befuna ukuletha izinto zemakhitshini kupolitics ukuthi hhayi omama linahambani liyopheka isikhundla ngezabobaba, sithi hhayi okwendlini lokwemsebenzini kumbe nakupolitics kuthini.
Owebandale MTC Alliance njalo ibona ngogatha lwabesifazana kubandale MTC Alliance nguye ke lapho obekhuluma njalo sesezwa lo Sthembiso Nyoni ekhuluma ngodaba olufanayo Marvelous.
Mhm. Ayiwapho sangathithini kwakuba kuna amaSthembiso Nyoni uyezwetha kwakuba bezanophiwe uyezwetha kwakuba kuna amaBarbara Chanyanyiwa MTC Alliance achitaurawo zvakasangana nemadzimai iro gore rino taona vanga vari kutaura ivo nyaya yekushungurudzwa kwevanasikana nyanya vaya vanga vari kuudzwa vasati vabva zera. Titaona zvakare amaiChanyanyiwa vachitaurawo pamusoro pe 16 days of activism against gender based violence nezvanga zviri kutarisana nevamwewo vatsigiri vavo vemubato reMTC Alliance. Aregei tiende zvakare kune munyarikani wedu vari pano Joyi Zimbabwe timbonzwa kuti zvakamira sei panyaya takatarisa iro gore riri kuyara 2022 kuti pane zvichasanduka here. Tikanyanyotarisa kuti denda recovid-19 richiri rakapfunya chisero uyezve mhuri dzakawanda munyika dziri kutaura izvo dziri kusangana nematambudziko akawanda nyanya panyaya yekuriritira mhuri nezvimwewo. Kuti pane zvimwe here zvavangapiwa seyambiro kana kuti sekurudziro yekuti dai madzimai muna 2022 vawanikwa vachiita izvi neizvi kuitira kuti upenyu huvarerukire. Saka regai tione kuti Anti Joyi Zimbabwe tinavo here ndambovaona pasine nyaya yekuti network yekuzimbabwe inoti nesei. Regai tione kuti zvinobuda here but apo muri kuona ini nyaya iri kunyanyonetsa mazuva ano inyaya iyi yekushungurudzwa kwemadzimai panguva ino yecovid-19. Atanga tina amai Evanesi Munando ndambotaura navo uyezve takataura navo ipo pano pachirongwa veWomen Coalition of Zimbabwe vachitaura ivo kuti vakaona uwandu hwemadzimai vanga vari kushungurudzwa pairo gore rinoi huchiwanda pamusoro pekuti mhuri dzakange dzakavharirwa mudzimba asi chokubata pasina sezvo avo vanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa vazhinji vari madzimai vakawanikwa ivo vachivharirwa mudzimba ane malockdown anga aripo.
Marvelous, we are trying to get Auntie Joy. Can you hear us, Auntie Joy? She's a blank screen here. Maybe we can try.
Yeah, maybe we let her log off and then try again because the connectivity issues in Zimbabwe. We are lucky that she even came on because Zimbabwe's connectivity is, you know, a bit challenging. At the same time, maybe you can just recap on what the minister and also Mr. Nyanyiwa was saying, because I just recapped in Shona, but if you can just tell us in English, what were they saying?
Yes, Marv, the same thing. Minister Thembiso Nyoni was talking of the following the issue which we mentioned before of the young lady, in fact, a child, a girl who fell pregnant, you remember, in Marangi. So she was commenting that as the ministry, they did go there and spoke to the chiefs, the headmen, everyone else on how this child marriage issue should stop and that they should be the advocates since it usually happens in their communities. She also elaborated on what they are doing as the government to ensure that a child who falls pregnant goes back to school. You know, there's that program now that the children can go back. And she says in that meeting, there was actually a girl who was also a victim of rape, but she turned her life around and went back to school and managed to. And in her constituency, you know, she's also the MP for Ngai North, that is in Matabeleland and North. She says they also have programs where they empower the girl child, working with parents and working with schools to see how they can implement these projects. Now, she did elaborate a lot on that. And then with Barbara Chanyanyiwa, she's also a secretary for the Women Affairs MTC Alliance and Labour Activist. She was talking about gender-based violence, how it can be stopped in households, and blaming the men, like Aunt Jo was talking much about social media, that, you know, even in social media, there's a lot of abuse aimed at women by some men, you know. And we see Aunt Jo is still, if you can hear us, you can log off and back again. You know, we can't see your picture. When I tried to put you up, your picture disappeared. So if you can't hear us, it means we can't hear you too. Try and log back in. Yes, Marvin.
Aiwa apo sa angari kutaura iye eja, angari kutaura kutisha, angari kutaura ni mazilaira, angari pachirongwa, angari kutaura, angari kutaura na maisendi sonyoni, vanova ivo vanamirira mazimai muurumende eje, tangokwa kuna maibabra tanyaniwa. Asi, chombo tokira, taona antijo yi Zimbabwe, angari kutaura ivo kuti, pane jine shirikuitika ku Zimbabwe, shirikuti ipo kwa social media vanuwa kuwa ni kwa wachiyekirwa, mapeji aro juu shirikuiti kwa ozo unapaa kuposwa nivamo yosaka jimu juu shirikuiti kwa Zimbabwe ujo uji asi vanenga wara kuda kuterira kana kumtua jinti zosha anti-joyi Zimbabwe munoko na kwa wana pa peji la voru nunzi anti-joyi Zimbabwe ija ravaka tanga iyo mazua pura iwaya asi nyaya uri iliponde kutatisa shambasha kutatisa na nemazi mai tishuona shakari kuti mai eva naisi mnando we sanga nore Females Network Trust in Zimbabwe. Wanga wa yukita orosho, kari kuti wanare chikoro wa jinji, wanga waka atari sana ni dambu chikore kuti, wanga wa sinamari, yekite inga data, yekita uchipaite chikoro, ebar kumba, uyejeva mwawo, wanga wa sinama, kompita yekushandisa, chokuti wa jinji wana, waka kwanisa kuwa ni kwa wachisha ya data na makompita, waka tusarira mashure, uyeje wanga wa toro, tinyanya wanastana, nekuti wanastana wane nga waka tarisi kukuti, wabatire, kuzimba asi zvakare vachiita mahomework apo takaona paine malockdown zvikoro zvichivharwa zvichinzi vana vadzidze vari kumba ndozvimwe zvanga zviri kuitika saka tichange tiri kuenderera mberi tichiedza kuti tione kuti hatingabata here anti-joyi Zimbabwe asi tichikurukura panyaya iyoyi yatakatarisana nayo nyaya yedenda rechirwere checovid-19 uye zvakare tichikurukura nematambudziko anga akatarisana nemadzimai panguva ino yegore ra2021 Tasara nezuwa, rime chete chete, ino tingati izwa, rebire china rekuti ukura kunge tiri pachirongwa china, mugure rino, ra 2021. Pamunozo tuona, tinenge kana marati, achinge ati tiranyasha, tinenge pa mugure ra 2022.
Yebo ke, Marvelous, while we try to connect Aunt Joy, she just came in, let me see, no, she's still blank, yes, you can try and talk to her off the mic, but so, for now, we'll show the videos which were done by one of our reporters, Ezra, friend of some women, and how they are coping. She spoke to a young lady from ZANU-PF and another one who's struggling, a single mother of three. Let's hear what they have to say about their struggles. We'll start with the mother of three who's saying that, anyway, let's hear what she has to say. I'm trying to see if we can.
I want to buy a new music.
Eh,
ah. Is my listener?
What's
that? What's that?
I'm going to go to the house.
wakhangelele kuwe konke la. Bafunda.
Yebo.
Wafunda ukona ukwenza. Uloba nomnye ngkhaya.
Awu kade sikuyeke.
Abazali bakho ba.
Umama kanye kanye noma mdala.
Umama bonga.
Wathola.
Umama kwathola.
Eh nogogo kade sihlala naye.
Wathola.
Yebo.
Ubaba la yekula. Uwedwa nje labantwana. Eh?
Yeah.
Ngubaba ngumama abantwana.
Eh.
Umuzi lawo.
Hayi umuzi wabadala.
Kwakulabanye ba obhuta bosithi bakho.
Omamdala. Balemizi.
Balemizi yakho. Suyahlala abogogo.
Eh.
Mina ngiyabuza isimile sakho leso ngoba siyenza ukukhanya. Awungeke utsho ukuthi uya bhota bhota uthwelenzini. Impilo injani kodwa kuwe?
Hayi kono kuyabuyenza. Nxa kuyikuthi lokho kwenza, okokwenza kwalokhu hayi awudani kakhulu.
So kwenza okwenza ukuthi ubobotheke kangaka kwenzima. Wahle wazitshela ukuthi vele ukuthi wena ukhala kusiza ngithi.
Hayi ukhala kusiza wena uyazijabulisa kakhulu lokho okwenza uyabe ukutholile. Umele usifuthi njeke ngaphuza.
Hayi siyabonga umomotheke wakho kuyasenza ukuthi nathi sijabule lapha. Hayi siyabonga kakhulu nje.
Hayi sibonge. Esigabeni kuright.
Kuright.
Eh.
Ubona njani abantu bakhala vele bathi amahithi kala msebenzi wena njengezanu P14
nakathesi kawukho umsebenzi sikhuluma nje sihlezi
manje uthini vele
sithi sicela nje umsebenzi into nje esingayenza nathi sihlezi sisemakhaya sosibona ukuthi
umizaphuza ukuthi manje ukuzanu P14 ngala msebenzi uhlelele
ah ithi mihlezi kuphela kathi ngathi
awudinga abanye amabandla
hayi amabandla kangawadi
okay
mihlezi nje lami khonapho kuzanu P14 ngibambelele khonapho
eh so ubambelele la
nya kakhulu
uyasebenza
kuzanti
umnya ka 2023 bona ngale yawe
ngikhangela sikhangelele konoko
eh kodwa ubonakala ngawena kodwa kulula
kakhulu
ujonga
ah nanxa nje into yakho nisenzakala nje sikhangele nje lalapho sihlangana khona nje singamayithi singabadala hayi sikhanya sibisi inamba eningi kakhulu siyawina
bona owasebenza
ayi
awasebenza
eh
ukhalela uzasebenza wapi?
Asala. Engxenye ngikukhangelele nje ukuthi ngizasebenza.
Eh. Okay, emkhambeni sizaqalisa nombhayi. Ikhambeni ya 2023 sizaqalisa.
Ah, zingathi nje sisaqalisa kazika.
Alilu kodwa.
Hayi akusikalu labantu asazi ngibe khona siya kula ngohamba kwesikhathi.
Eh. Mina ngotshela abanye amayouth asakhulayo.
Nga amanye amayouth nje ngingawatshela ukuthi kunjani ukuthi sicela nje izimali lapho singazicela khona khona apha ebandleni lethu lathi sizuza ukuphumelela nje ngokunye sithole singakwenza. Phumelela nje ngokunye sithole singakwenza.
Yebo ke siyabonga ke lapho ke unkosazana nompilo webandla leZanu PF abakade bekhuluma ke lapha nomunye ke owesifazana naye obesithi wenza inhlelo ezihlukeneyo ukuthi aziphilise bebexoxa ke ntathela izindaba yethu e-Studio 7 u-Ezra Sibanda. Yes, marvelous there. We just had two ladies, one from ZANU PF, who's saying that she's a youth, she's unemployed, but she trusts in her party that in the end she'll be indeed employed, and she's hoping her party will win this during the coming elections. Mm-hmm. So that's the young lady there. And we have another lady, she's struggling with her three children. The father left them for greater pastures in Botswana, and they have no contact with him whatever, so she's spending for her three children. She's spending different ways, going from house to house. But Ezra is saying she's just smiling despite all this. You can't tell that she's, she has many challenges. She's just smiling and going about her business, just to fend for her children, like nothing is happening.
Thank you, Deska. Hayi akufungathisi ngibavanga mathina yethu bithi bakutshawura ozwa bakusangana nazo panguwa inotans wakubva kune munhu mai wethu bika ari kuti iye anowana kwaiye achitsigira bato reZANU PF uyezve ari kutarisira kuti bato rake richakunda kwozouyawo vamwe sisi vari kutaurawo kuti vakasiyiwa nemurume vane vana vavo uyezve murume akaenda kuBotswana havazivi kuti ari kupi pari zvino saka ndo zvanga zviri kuitika regai tiende kuna Anti Joy Zimbabwe. Anti Joy, tinozvo network yako nezasisa kubatai pa WhatsApp. Mambotipawo saka kana 2022 zvii zvamakatarisira semudzimai.
Iya, semudzimai unoto unofanira kutarisirawo zvinhu zvaunofanira kunge uchitodawo. Takatarisirawo kuti zvinhu zvifambewo zvakanaka vanhu vakwanise kuendawo kumabasa. Chishuwo chemwoyo kuti dai zvichizvira COVID yambopera, madzimai aende kumabasa, ndochishuwo chemwoyo 2022 timboshanda-shandawo semadzimai.
Pane mabasa here amakatarisira kuti aiwa ndichambobata izvi neizvi?
Kutotengesa chaiko semudzimai, kutonohodha kuSouth Africa, kuhodha kunana Mozambique, Zambia uchiya uchitengesa, ndozvinotonyanya kufamba nhava unotsvagawo kwekutengeserawo kuti basa rako rifuririwo mberi.
Munoona dandemutande richishanda here pakutengesa nekutengeserana kwemadzimai?
Chaizvo rinotoshanda. Nava tikatarisa kuti kuWhatsApp kana une chinhu chako chauri kutengesa, ukangotsvagawo gupu rekucreata ukangokwanisa kumboudza vanhu kuti ndotengesawo zvakati, vanhu munototengeserana ipapo, vakaendawo kuFacebook page yako, ukaitwa zvakasiyana-siyana paFacebook, vatanga kutengesa, zvinhu zvinototengwa, Facebook neWhatsApp ndo mazuvano zvinhu zvakanyanya kushanda panhau dzekutengesa, nekuti vanhu vari kuonana pamaFacebook munotsvaga, kana une chauri kuda kuchitsvagira paFacebook utochiwana, wotowana zvemunhu ari kuchitengesa.
Okay, atani yaso kunzwe zvakanaka tsauri tsai.
Okay, ndati panhau yekutengesa pa social media yakanaka zvisingaiti. Like kuti une gona ngoro kutengesa kana mapoto kana magumbezi, unogona kufura WhatsApp yako, grupu yako, uchama kwadzidza zvona chiva chitenga. Zvakafanana nekuti nyango kana Facebook, unogona kufura page rako kana kungona papuri pa account pako ipo uchadzidza zvinhu zvako. Nekuti kazhinji vanhu vakutotsvaga zvinhu pa Facebook kana pa WhatsApp, munhu wachitsvaga chinhu wakutowana munhu ari kuchitengesa, wakuchienda kana kutare shop kwake wakunotenga, iri kubatsira zvisingaiti.
Tombotarisawo kune vamwe vangatarisa kuti nyaya yamaschool fees achange ari kutarisirwa muna January iyoyi iri kuuya. Zvii zvamungataurawo mamwe madzimai akateerera?
Madzimai chandinokukurudzirai ndechekuti kakurongeka kanodiwa, uyewo samai zvakaoma zvinorwadza. Yesu kushaya kunowanikwa. Pati pane pamwe pokuti unogona kufara wakafara Christmas, wakafara New Year, mwana asina bhuku hazvibude zvakanaka. Asi kune vaya vanoratidza kuti nyangwe nechrismas yacho vangu vasingafari, zvichida baba vakabudawo basa nguva yelockdown, zvichida mai vakabudawo basa nguva yelockdown. Kana uriwo munext wako unokwanisa kumutengerawo mabhuku kana uchikwanisa, nava pamwe pacho anenge asina. Asi chikuru chikuru mai, zviri nani chaiko kana kuita juti kana kurotsvairira vanhu mudzimba kuti uwane kamari kekuti utengere mwana wako. Bhuku rachona riri kudiwa uye maschool fees achona ari kudiwa. Zvakaoma semudzimai kuti unoona mwana achidzoka kuchikoro asina chizindadzingwa kana kuti handina peni kana kuti handina bhuku. Zvinorwadza izvozvo. Saka panguva ino yatiri pari kufara vamwe kana uchinyatsoziva kuti zvinhu hazvina kukumirira zvakanaka, kune vanoitirwa majuti, kune vari kusakurirwa manyamhanya. Inewo zvimwe chete nana baba, ngavamhanyimhanyewo kuti vana vakwanise kuenda kuchikoro zvakanaka.
Ko denda iri recovid-19 munharaunda yamuri kugara uko riri kumira sei? Vanhu vari kuziva here zvekupfeka mamaski, kugeza maoko, vachiri kuzviteedzera here? Vanhu vari kuenda here kunobayiwa nhomba?
Kunoko vanhu vari kubayiwa ende vanhu vari kupfeka mamaski. Asi pamwe pacho unombosangana zvako nekuti munhu anenge akaidzikisa pazasa asina kunyatsovhara muromo zvakanaka. Aiwa vanhu vari kumbotraya kumbozviita, but unogona kusvika kune dzimwe nzvimbo unotoona vamwe vasina, vamwe vacho vanenge vasina ruzivo rwakakwana zvichida hatizozivi hedu. But kutaura kwedu kunoku, COVID iriko, vanhu vanopfeka mamaski uye vanhu vanodini, vanotobayiwa. Ndozvatakatodzidziswa kuti munhu bayiwa.
Mombodzoka zvakare kuchinzwa kuti page renyu idzva rinonzi chii uyezve vanhu vanogona sei kuri joina? Zvii zvamunodzidzisa papeji?
Alright, inini peji rangu rakanzi zvii, rakanzi ni Anti-Joy Zimbabwe. Anti-Joy Zimbabwe ndorandaanaro izvizvi. Kupeji uku isusu tinodzidzisa madzimai kunonzi kurongeka, kutengesa tengesawo, kutsvaira mumba chaiko, kubika. Tinotodzidzana pamalive ndichibika, jeko ndinotoita mumba, kutsvaira mumba chaiko. Vanhu vakanditarisa palive ndichitotsvaira mumba, ndichikuzwa kuti mumba munotsvairwa so, zvakati zvinoitwa so. Kana kuri kunzi kurayira chaiko tinototsvaya kuti vetiwei mumba munogarwa zvakanaka. Vana baba handina saidira ndisingabati, ndinotobata kubvira kunana mai kusvikira kunana baba. Baba ndichikuudza iwo wikinesi yenyu kuti mudzimai ari kuchema pabhusai pakati, mukadziwo ndizvo zvimwe chete ndichikuudza kuti itawo zvakati nezvakati. Saba mazuwa na ndoa nzimbo. Mbea taa kudini. Ya taa kukwalisa kubatila na semazimai. Nana baba. Ili nipo bata fese. Kubarume kwa kendino wa uta. Ukutaiwa. Zamuru kuita wana baba. Zekutu noda yu noda isika mambo. Zwabaya nishitao. Kana niso zimejete ni kuwa kazi. Saka ndino basa langu na ndo nina kuita ikoko. Ndino bika. Ndino bika. Ndisi chef. Ndino gara nicho za wame. Ndisi chef. But ndino fara kupika. But ndino bika rizoso. Muriga ishe shifara. Saka ndo za ndo nina kusisa mazimai. Kutikana nezwa winazo, weshanda nezwa winazo izvozvo, asi uchizvibudisa zvakanaka.
Ehe, tinoona zvakare kuti nguva iyi yegoreja vazhinji vanowanzoenda kumachechi, kumamiting yakadaro. Mungakurudzirawo madzimai nyanya kuti vaise sei sensors kune denda recovid.
Denda recovid iriko. Chandinokurudzira madzimai nana baba kunzo kwapinda kumachechi. Kungwa zivo social distance kana kutuzi maina kuchechi kwacho. Notika uma mask, uwe ni sanitizer yako. Wazila kutu wakazi zivirila iwe, nema na wako, kana nemuri yako yese. Mungu zivwa kutika zivirila. Kuti wanu wana mateoza, katunake wakasununguka.
Aiwa, mashoko makuku, kucha izo, antijo indi wazo, tineto ikiru kutimesei, faka chikipa imasku, enyu wa mungati, wanu wanga bata, nasi ndo last program, yedi ya muna 2021, chipinda muna 2022.
Ehe. Ini ndati nokurudzira mudzimai ari kunditeerera kana baba vari kunditeerera. 2022 iva munhu akarongeka. Kana maimborwa baba naamai ngazvichipera mutange kugadzira upenyu hutsva. Kana maimboitana sei chimbozvisiyai mutange kugadzira upenyu hutsva. Pane zvimwe zvekuti munogona kufunga kuti aiwa tinoteerwa nemhepo kana pane zviri kuti nedza. Imi murimi baba naamai musina kurongeka. Vanhu vamwari toda kukudza ikokwati. 2022 pamwe gore nahuna chawakabata hauna chawakaita rakapera zvakaoma. Hazvizi kana 2022 anouya akanaka. Munhu ngaadzidze kurongeka. Baba munozviziva pamakachidonhedzera, mama munozviziva pamakachidonhedzera. 2022 ngatidzidzei kuita zvakanaka. Hongu zvinoita nge pamwe zvinotanga zvichihwadza asi Mwari vanoramba vachingotifundisa. Uri kwauri ikoko unoziva zvawakapotsana nazvo 2022. Vavarira kuti 2021. 2022, vamarira kuti ubate chese chaukuda, chawakarasikirwa nacho chese, ngachive chakarongeka, ita semunhu akarongeka, ndozvandinokurudzira, mirijonga mudzimba ngadzipere, kana mava muchigara muchirwa ngadzipere, kana manga muchipopotedzana vamakatadzirana, pinda muna 2022 uri fresh, usina zvigumbu nemunhu, ndozvandinokurudzira, uye shanda, kana ungori nyope, gore ratakupinda rishanda. Kuita zvinhu twako, vamwe vari kuita maraundi, vamwe vari kuita zvakasiyana siyana. Nyangwe varume chavanotamba maraundi, vakadzi vanotamba maraundi. Ngazviti kaone kwauriko, kana umwe usati wazvita, tanga kuzvita, mukadzi ngaashande. 2022 mukadzi ngaashande. Zvoda vakadzi vanoshanda, vanoziva kuti kana ndabuda mumba ndikanoshandawo mhuri yangu inodya zvandinoda, zvaizvo zvainoda. Ini ndinoshanda vana vangu vanotekawo zvandinoda, nokuti ini ndashanda. Saka vakadzi isusu ngatishandei, vana baba nekoko, vana mai. Iye zvino hazvichada kuti mai baba varambe vega vachiinda kubasa. Asi mai mukamhanya nekoko, baba mumanyawo nekoko, mobatanidza kamari kenyu, zvinhu zvaakutofamba zvakadaro.
Chimbotsanangurai panyaya yemaraundi inofamba sei?
Kunoku kuZimbabwe maraundi anotambwa. Vanhu vanorongana segrupu handiti. Kutogwa munhu wana anotidi anogona kubatana iri grocery. Pane kamba kanongotsvakwa pakanaka pekuti vanhu vanokwanisakuisa chikafu chavo chorongedzeka zvakanaka. Saka vanhu vanopota vachitanda matekisi vagara ma20 wayo voungana vari handi vari 10 kana 15 voti nhasi tabata $100 takunotenga shuga dzeru 10 dzevanhu 10 varipo unotenga shuga dzavo. Kusvikira vasvika 6 manje vamaneja gore rese ndozona magrocery akudini akugoreva. Vamwe vemari vanoti ivo zvandakanzwa ini nemari vanoti vanoungana handiti musi wavanonzi kuri kupuwa nhingi vese vanongouya panhu 1 vongopa nhingi yemari yake ndo matambirwa anoitwa maraundi.
Asi hapazowanikwa chitsotso here?
Right, panhau dzemaraundi zvandinowanzokurudzira madzimai usatambe raundi nevanhu vausinganzwisise. Usatambe neraundi nevanhu vaungonongana navo kana kufacebook kana pai kungonongana nemunhu. Zvinoda munhu waunonyatsoziva kuti uyu zveshuwa shuwa shuwa ane maraundi aaitisa akati wandei uye munhu uyu anokwanisa kundibatsira ndikaitawo raundi. Kwete zvekungojoina maraundi chero wangogaye murodhi chero epai kune vanhu vakavharwa mari vakachema neimwe yakambouya hachaziva angusarai vakachema kuti tabirwa mari dzedu vanhu vakandirwa raundi iye akunokandwa anobatiza nemari dzevanhu dzese. Saka izvozvo iyari atanga ukadiwa abva atiza haana kuzopa vamwe vaya handiti muri kuzvona. Saka munhu tamba raundi nemunhu waunoziva especially kana uchitoziva kuti ndiwe muraini mangu ava ndeve kuchechi ava ndeve pai asi muchechi imomo hazvirevi kuti vese vakristuka kune mbavha dzakauya muchechi. Saka
thank you so much, Auntie Joy Zimbabwe, for having been out there.
Thank you so much, Mama.
We're hearing this from Auntie Joy Zimbabwe. She's just, breaking down that, in 2022, especially women need to strategize to come up with simple business ideas to make sure that there is food on their family's table. And she also said that it's time now for both couples to pull in resources, not to wait for one person to bring in the resources. And then she was talking about some of the activities that people in Zimbabwe do, where they have money rounds, where they give each other money and then distribute it at the end of the year, and also buy groceries and distribute it at the end of the day. Yeah, she was saying you have to do this with people who you trust, because there are some charlatans out there who may receive the money and then run off with it.
Yebo ke siyabonga amavelase amazwi aqhakathekile amazwi amqoka ke avela ku Auntie Joy lapho ke besitshela ke ngixwayisa njalo abasifazane benzeni ngomnyaka othayo. Sibona lo futhi umsakazo sike saxoxa lo nkosikazi Florence Mhlophe othi wadlwengulwa, asizweni ke ukuthi yena uthini ngalolu daba.
Azange limbambe, azange lenze lutho, ngani lokhe ngivite, lokhe ngito ngegcwele. Ahamba ke ngabika ugogo kwathi hayi hamba ke ekhwekhwe uyobika kunyoko loyihlo, njengoba yikho lapha ababekhonele bantmai. Bengasehamba ubabayile umngani wakhe, babethandana kakhulu lo mngani wakhe. Manje unfortunately umngani wakhe wayeyi-chief officer womthetho, ezomthetho. Lo-ke wawusithi noma isiyamangala babefika amapholisa khonapha bamsaluthi. So there was nothing to do that akuzange kuncede lito lokhu. Ngikhuluma nomntwana umama osekhulile sibilini uyoletha lapha e-America. So nxa ngikhuluma ngamanxeba okurethwa akupheli, kubuhlungu, kuyahlukuluza. Nxa sikhuluma ngayo indaba yangikhona kufuka kube kutsha, kodwa into yakudala esile minyaka ama 47 years long back. Kodwa ke lokhu kubuhlungu, into nje engiyiyo lapha yiyo ukuthi ngilwela abantwana abangamankazana ukuthi abazali lingaze lilithembe, kumbe ngumalume, kumbe ngubani isihlobo, whatever umntwana wakuba komdala ngakubambela umntwana remember lo. Akula sihlobo bazokufikela iphini nxa muntu evele ehlezwi lelo dlozi lokurepa uyarepa ihlobo zakhe. So be aware lo owawodala leli cala wasiwa yini emthethweni yabona ayizange iphathwe kuhle. So kwaba lobuhlungu obuthile okweminyaka tuta nami wathesele-seven years waphinda ubuya wamtshontsha wahamba wayahlala laye khona ngale wamthatha isetifiketi lomkakhe yena. For 18 years, ngingelaye.
Azange bonani, ngiyabingelela. Okhulumayo uSikhulekile Boboza Sibanda. Ngizalwa esigabeni seMbakwe, ePlumtree. Kodwa ngokwakha kathesi ngiyakhe eDombodema ema-resettlement. Okwamanje ngikhuluma ngiseWashington DC. Yimi engiyakha isikolo eseGasavo okuthiwa iBacon Hill Preschool. Bese sihlelile sibili isikolo ukuthi konke kuqale, lama-teachers sayenza ama-interview, sizithengele ngemali out-of-pocket imibheda abomamatrasi lawana, njalo ngoba kuyabe kungabantwana abancane abecreshi bafanele belale. So kule ndlu ispecial enebroom, okunye amabhuku, izitofu, abaphekayo bakhona ababili esilabo aba.
Right, Mav, I just cut short that interview because we are running out of time, but then we had Florence Njofu, Mrs. Florence Njofu, whom we spoke to a few weeks ago here. She's saying she was a victim of rape by her father's best friend when she was young. A very touchy story, which she says it never heals easily. And she's also advising that parents should always be aware never to trust relatives or friends with their children. And she never received any help, and they couldn't take the person to court because he had, a position in the in the police force. With the people they reported to, they saw them saluting him. So they knew that they were not going to do anything about it. But it wasn't all gloom and doom. In 2021, we spoke to Skolegile Bogoza Sanda, who says she built a school, you know, the preschool in Plumtree for local children, making it affordable for them, which was actually a project, good project, because most ladies we talk to is not always gloom and doom. Some, they are trying very hard to uplift their community. Mm-hmm. So I would like to thank all those whom we spoke to, the rundown of the videos and interviews we had with our guests. And signing off is Sithandekile Mhla.
We want to thank also Auntie Joy Zimbabwe, who came in all the way from Zimbabwe and was able to talk about some of the projects that she had in 2021.